nyaya yavagono navatomana kuna vamugabe inyaya yakaoma. Tinoziva isisu kuti vamugabe navatomana kana kuti vakanga varipo vari attorney general vanhu vanga vachiita basa rakakosha mukubata basa kwanga uchiita vamugabe nevamwewo vemuzanu PF kuti varambe vari mumasimba varambe vachitonga nyika ino. Vagono tinoziva kuti ndo vanga vachiprinda mari vachitsvaga maus dollar pamaketi woenda unotenga zvavanga vachitenga maimplements zvekutenga mavhoti zvekutenda vanhu kuti vanhu varambe vachiti tiri mumasimba majaji achipuhwa maplasma TV nezvimwe zvakadaro matractor amotikari nhatu nhatu ndavagono ivo vanga vachiedza kutsvaga mari kuti vamugabe varambe vachikwanisa kunge vachipa vanhu atinoti mapatronage gifts.
Asi mubvunzo une wakawanda ndewekuti kochi chiri kupa kuti vatsvangirai vati zvinhu zviri kufamba izvo zviri pachena kuti zvinhu zvakaita manyama amire nerongo.
Vatsvangirai ndofunga tinofanira kunzwisisa kuti pavari ivo vari pakaoma zvikuru nekuti vari kutarisira kuti dai hurumende yemubatanidzwa iyi yabudirira Zimbabwe ikwanisiwo kunge iri nyika inodzokera pakudyidzana nedzimwe nyika. Ndofunga kukatarisa zvanga zvichiitika masvondo mashomanana anga achinda government iyo impower kana kuti hurumende yemubatanidzwa vambozama kutsvaga vari kukumbira mari vakaenda nokuno kozvino vabiti vakabva kuamerica kwavanga vachiedza kutaura nemastate department officials kutsvaga mari kuti hurumende idai yabudirira. Ibedheni yavatsvangirai ndo vatingati nje munhu ari kutotarisirwa nevanhu vemuzimbabwe vachitarisira kudai vatsvangirai vatiburisawo mukutambudzika kwatiri kuita. Saka kwavari ivo vanoona kuti zvakakosha kuti vange vachiratidza chiso chekuti zvinhu zviri kufamba nyange zvazvo vachidziva kuti pane zvinhu zvakaoma zviri kuitwa navamugabe pane zvinhu zvakaoma zvavari kutadza kuwirirana zvinogona kuita kuti hurumende iyoyo isabudirira. Asi semunhu ane chinhu chaane shungu dzekuti dai chafambira mberi dai chabudirira ikonomi inoda kugadziriswa vanoedzawo kuti vange vachibuda vachiti ano zviri kufamba tiri kutirayawo pano pari kunetsa pakadai pakadai hazviite kuti vabude vachiti vamugabe ndavatadza vamugabe vari kuramba vakaoma musoro panyaya yakati neyakati neyakati nekuti izvozvo zvinotumira shoko risiriro kunze kune vari kuda kuedza kuti vabatsire Zimbabwe.